iwe livuzi batenere matebhozi kweletsa bombeta
ini nizitara ngitwa Albert Mushore pasere basa rangu rinoimba naro stage name inoitwa Bombeto ndorandozikana naro kana ndiri panyaya dzekuimba iyi.
Saka munoimba musambo wemumhanzi wakamira sei uyezve munoimba muri kupi?
Musambo wandoimba inini ndinoimba danzo, ndinoimba futi reggae yavanoti conscious.
Imimai makanaka, ndimi makonzera nyaka nyaka akuita kudonedza muzika.
Gweletsa Bombeto fantan wagwan. Imimai makanaka, ndimi makonzera nyaka nyaka kuita kudonedza muzika.